Kana night yedu ye mapungwe tuma system chodi toki tajunu chisinga fungwe tuma cheap girls tuya toki ngoti woka hapa sungwe. You're the perfect one for me shamkaka urungwe. Nothing will separate us even haro yewe kuhurungwe. Saka kana takambo sunga chamba malawi lulongwe. Same way stupid bitch it's zonga chisungwe. It's a new day now our past mistakes na munu wenyama atongwe. Baby no kuda atongwe. You got me feeling like this kuda kukupa kiss. You know stam like Iris. Tava shy is a piece wakukanda matis.
Mane penga weta is
Nakushaira mashoko, ndakusana ngure. Wewe ndibate ruoko, ndoda kuti ndira urure. Ine chishuwa changu, baby ndoda chishitane gure. Isusu chishitane gure, samara tapinda mumabure. Jiwewe kamudiwa, wandinonda. Andifenda kakusia, shirosha oma. Nakafara panda kakusiva, so give me more.